zininzi ni Marvelous mtlanganya huye ndi chiti heye no misoro ye na uzedu za nasi chitatu kukazi 7-2018. Mutunga miri we MDC va Morgan Tsvangirai vanodoma va Nelson Chamisa kuti vafano bata chigaro chavo chekutunga mira bato iri panguva iyo vanenge vachirapwa ku South Africa kwavari. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzotaura pamusoro pekusagadzikana kuri muMDC inotungamirwa navatsvangirai. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvotaura pamusoro pegakava riri munyika iyi pakati pemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma nebato ravo reANC iro riri kuda kuti vasiye basa izvozvi. Vari pamudyandigere vanoratidzira mubulawayo vachiti vanoda kuti mari dzavanopiwa dziwedzerwe. Gurukota redunhu remasvingo vaSilas Hungwe vanoramba kupindura mubvunzo ine chekuita nemhirizhonga mutsarudzo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. paDiaspora Forum tiri kutarisa nezvekodzero dzekuvhota dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860, 6080-15580 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.